Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 1st, 2020, a brand new year. This is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we want to hear your New Year resolutions and any thoughts you may have on what could be in store for the coming year.
Many Zimbabweans in the diaspora have had to carry the burden of financial and material support for their kith and kin back home because of the deteriorating economic conditions.
2019 has definitely been a very difficult year for the populace in general, as the economy has continued a downward trend throughout the year.
Hopes for a better year have been dashed by the grim spectre of yet another drought that looks imminent because most parts of the country have not received any significant rainfall so far into the farming season.
Meanwhile, the government has continued promising people that it has implemented measures to arrest the runaway inflation, but indications on the ground are that there is nothing, almost nothing, that is showing any positive move.
Tonight, we want to hear your thought on what you think about the prospects of the brand new year that we are starting today.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And remember, we are live streaming on our Facebook pages right now. You can go to VOA Ndebele, VOA Shona, and VOA Zimbabwe.
Mashoko makuru. Yekuti vaende kwese ikoko.
Yes.
Waopa here mari dzekufambisa hanzi mafuta ekufambisa akakwira mutengo.
Havanoshandisa sola.
Sola. Ndizvo zvechaizvo. Ndo zvimwe zvinhu zvatiri kutarisira kuti mugore riri ra 2020 ratatsika nhasiri. Shanduko inofanira kunge iripo handiti. Nekuti gore rapera ra 2019 nyika yaichema kuti zvinhu zvakaoma, hakuna magetsi, hakuna chii. Asai vakakurudzira kutaura nemumwe wangu yekushandisa masimba ezuva, solar energy. Ndezvimwe zvinhu zvinorerutsa ndima. Kwoitawo nyaya yekuti mvura kunza hakuna mvura, nyaya yekuti Zimbabwe nedzimwe nyika dziri muSouthern Africa hanzi nevakawanda tinoyanyomirira mvura yemudenga kuti ichanaya, kuti akamboshandisawo yepasi yekuita mabhohoro, toita madiridziro nezvimwe zvakadaro, ndezvimwe zvinotarisirwa muna 2020. Ndo zvandiri kukupaiwo ini zvandinofunga zvinosimudza kana kupundutsa nyika. Tida kunzwawo imimi kuti muri kuti chii. Nhasi tiri kutarisa 2020 kuti chii chaangadai akachengetera vana veZimbabwe zvamunoshuvira kuti zviitwe nekurudzira zvamunopa kune vari mumasimba. Tichitarisawo zvakare kuti 2019 tapfiga goni zvachose here. Hakuna here matambudziko achatiteera hanzi ukangopinda usingachekwe kuti dhora vharwa here wari vhara negumbo. Dzimwe nguva chihuri chinga chaenda padhoo, dhoo rinosvikorovera harichavhari. Wotocheuka wobata kuti ravhara here dhoo zvechokwadi. Hakusina matambudziko achanditevera, Chris.
Ye, Jonga, siyadhibana zvihlobo lamhlanje ngelanga le-New Year. Ye, sisungula ke umnyaka ka-2020, siqala ke lamhlanje. Yiko ke siyalinxusa kuhlelo lwethu lwe-Diaspora Forum ukuthi asixoxeni ngokuthi libona njani lo umnyaka. Ngawaphi amacebo angenziwa ukubana uZulu jikelele ahlengeke ebunzimeni lobu obukhona obukhona ngomnyaka odluleyo oka-2019. Ye, sicela nje ukuthi wonke umuntu ungawusekhaya eZimbabwe kumbe emazweni ungasitshayela ke ucingo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 0891-465-0318. Ungasichayela ke lapho kumbe usithumezele i-message ye-WhatsApp. Siya kufonela nje sixoxe ecingweni. Bakhona esibanxusileyo njalo ukuthi basincedise ukuthi sixoxe labo. Sixoxisana nje ukuthi umnyaka lo odluleyo bawubone njani. Njalo lo esisungule lamhlanje bazawubona njani. Jonga.
Rikaiti mozwa watereri bari pa Facebook Shona page. Hanzi kuna na mkoma Obet Majambe. Hello VOA team. Ayu watinotuwa kwa muri. Hello mkoma Obet Majambe muri kwa muri. Vati warukutuona from Harare. Kuita Villa D Manase. Azimagadi indozi Villa D ku Cape Town. Tinotenda mkoma Villa D. Kana kuti ndi sister Villa D. Owe ni mafa watipa namba zao. Hanzi ndirimu Upington ku South Africa. Mkoma Obet Majambe, Ranzi, Happy New Year, aiwa tinotenda shukuru. Honesty Chinava, may you call me on this number, aiwa tinokufonera mkoma. Never, Nevado chitemerere, Anzi Maskwera se, aiwa taskwera shakanaka. Shumeche toko kubaguna mkoma Fraser, Chicks, Nathan. Anzi Maskwera se, kwese kwa muri watereri, dichiti Happy New Year, loud and clear, in Intelligence Bureau, South Africa. Ndo kwa wari huko.
Ye, jonga, si kangeleke ku Facebook yetu, kutwa ge, ai, kukanya, inchina itwa ihambanga kahle Facebook, se ilungisa, sisa basemo enige, ku Facebook, basi landela, ku VOA Ndebele, lingasi, landela ge, list, tumela ge, imlayizelo yenu. Ye, uwa manje ge, silaye, esimusileyo, umhlonitshwa wethu lamhlanje, unkosazana Judith Isabel Dlamini, yena ekhokhela inhlanganiso yezalane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitane edolobheni ele Bradford. Siyakwamukela kuhlelo Madlamini. Hello? Hello?
Yebo.
Yes, I want to tell
you.
Yeah. First of all, can you tell us how you managed to cross over from the old and tired 2019 to this brand new year 2020?
I managed because I've got a vision for the coming year. Mm-hmm. So that's how I've managed to cross it, because I've got the vision for 2020. Otherwise, if I didn't have a vision, I would just maybe stay on the ground.
Mm-hmm. And from what you can see, do you think that it's going to be a better year than the last year?
It can be a better year according to us, what are we making. So if we don't make better choices, it will be like the last year. But we have to make choices that we have to be determined, work hard, that 2020 can be a better year.
Mm-hmm. Junk.
Mm. So, wano taurashua naka mama?
Ndi na taura.
Apo, kando, watu odamu na 2020, wanuruwa kwese seza ndeta, minangia kuluma, ndo taura.
Lami ya kuluma, ya kuluma.
Ndi neta after sign language, shungota amusku ndo ona shit.
Ya, kiro, nene kriki, ndi no taura. Kana mamema kuti mno nzgwa kriki.
Aywa, ashunora mbira kumbeni, thank you so much. Tangu, wa mshitaura kuti mune urongwa wa makatarisira, kana wa makaita kuti munge mchi zazisamu na 2020. Zvizva muri kutarisira kuita muna 2020.
Muna 2020 ndakubatsira special pane rubatsiro nevanhu vanorwara kumusha uko. Because vanhu hakuna mushonga, hakuna chipatara. Saka my vision muna 2020 ndakutanga kuti ndivake clinica kuti pano.
Wow.
Kumusha kwandinobva uko.
That's a great vision.
Mm.
Muono wakasimba
vanhu varu kuwana kuchivachiva kuye zvino kuwanke uko kushina kushina chipatara kupano uko isanda solovela zvinapi sango hakuna hakuna clinic saka ndikaisa clinic ipapo ikangobatsira vanhu vakawanda.
Nharaunda dzakatenderedza dunhu renyu kana kuti you are surrounded nematunhu api? Matunhu akatenderedza kwamunobva imimi ndehapi surrounding areas zvinga benefit from you.
Zvakafanana na Chongogwe. Jocholo, Parai, one question on Anakwaikana, which is Shendauko. It's even Bamugan Venkai on the other side, Venkai Vanukona Fig.
Thank you so much. Maybe I can just throw one last question before I hand you over to Chris. Are you working with any other Zimbabweans, or is just you, yourself, and you alone?
Yeah, clinic and Bushanda, and Bushanda in here alone, but in my Zimbabweans, we've got another thing as well. That we're trying to tackle with other things, but I am working with the other Zimbabweans, but not with this clinic. This clinic in Rwanda.
Thank you so much, Chris.
Yeah, ungasela mama ukuthi inhlanganiso yakho le Bradford community imi njani, inhlanganiso enjani, njalo iphathisa njani?
Inhlanganiso efuna ukuphathisa abantu abakuleli wele Britain, ngoba siyazi ukuthi masilapha sisegangeni abantu bayehlelwa izindubeko ukuthi abanye bayashona kule indawo. Sasincedise ngokushaya izimali, sibashayele izimali ukuthi sibone ukuthi singancedisa ngokuthi isidumbu sibuyele ekhaya, kumbe sincedise omunye wethu ngashonela la, sincedise ngemali ukuthi encedise abazali ekhaya. Kumbe omunye ngagula, sincedise ngokunjalo. So not ukugula kuphela, kumbe izethekeli zingafika kulele Bradford, sibona ukuthi siyazemukela kahle ukuthi babemukele bezwa ukuthi basikile emzini yabantu. Labantu abethu nxa befuna ukulaywa, sibona ukuthi bayalaywa. Le mishanto nxa ingane iyachitheka, sibona ukuthi sikhona siyancedisa. Abantwana uma beshada, sibona ukuthi siyabanceda futhi siyabalaya.
Nxa libanceda abachadayo, libanceda ngani? Ngoba sizwa kuthiwa inani labantu abehlukanayo lingani liyale lokho liqansa lisiya phezulu, kodwa nxa lina linceda liyaba libukhangeleni kahle kahle?
Ikho lokho esesithi esekwenze saqalisa leli lunga ukuthi siqede udubo lonwele silalo ukuthi abantu ma bebuya besebenza babe bengelasikhathi kube lokuthi omunye uzakhuluma laye, kumba kulabanye abantu abangacebisa. Uma kathesa uma abantu bele nhlupho bayeza ukithi sesibaxwayisa.
I see. So Jonga, you hear what she's saying? She's talking about this organization, the Zimbabwe Bradford community. They also assist premarital
counseling.
Yeah.
Wow. That's a good organization. You are organized, yeah?
Yeah, we are organized.
Yeah,
because back home, our ancestors were organized, people full of wisdom, so we are following their footsteps. You know, when you are old, you have to have wisdom so that you can pass to other people that follow you.
Thank
so
you
that's
so
what
much.
We want to pass a piece of our wisdom.
Yes, and our Zimbabweans in UK taking up your advice.
They agree. I think the people, they're just willing to find somebody that can bring people together and bring the unity, so that like right now, it doesn't matter whether you're Shona or Ndebele, we all come together and we want to get off with this thing about the Ndebeles and the Shona. We just realize we are only one Zimbabweans and in a foreigner land, so we want to get rid of this political thing in a foreigner land to come as one Zimbabwean. So we're dealing with those things that people can work one in unity. But how can we build that country if you are divided? So people hear what we talk, is like we have to walk in unity before we go back to build that country.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have our first caller. Along. Magadi kundiana wo.
Oh, do what you go to? I'm going to go to South Africa, Mukopane, Limpopo province.
Mukoma Elfast Chigocha.
Yebo.
Thank you so much. Ndimaita mutereri wedu wekutanga, Mukoma Elfast. Tipei zvamuinazvo.
raiti zandina zindizizi gorera 2019 gorera karwadza zvino zvisinga tirwizi kurwadza kwegorere rino kwegorere rino inyaya yekuti mvura haina kunaya zvakanaka asi tandinoona ndechekuti hatina kufanirwa kupomera kusanaya kwemvura zvakanaka kufaya maglobal warming aya nekuti zvinhu zvakauya tichiziva nyika inoita mari every day kana kuti every second every minute every hour asi vakatungamirira nyika havana kumbohoye nezano repamberi rekuti tiinge mvura iri pasi pane ground water yakawanda zvisingaiti pasipevhu apa kana kuno kana kunamibia kana kupi kune ground water tozobva po macommercial farmers aya ingatabudirira kare nekare aya engaine mamassive dams but ndinoatozviziva kuti hapana munhu akambofunga kuti ngatitore madhoza tindokupa madhamu iwayo nekutigadzirira maglobal warming ari kuyaya nguva echonga varungu kwakatomboe kuine madrouth but zimbabwe haina kumboimporta zvekudya nendawa kune kuine macommercial farms achifenza saka macommercial farms ndianazotorwa naiwowo patoriri kutongawo ndobva wagowana bvawagowana asi takagara zvinotiziva kuti migrations avangu vabata 15 farms ukatarisa all those 15 farms they are not utilized hakumboshanda kana asi mafarms aiti enarufahonga achishanda toregera kutenga chikafu kunze chinzakaita sechibahwe chinziri easy kurima chichishandisa us dollar yacho rinonzi rinoneta kuwanda ende kuneta kwacho kungotadza business bezekonzikirikoeko bato riri kutonga hapana chimwe chinziripo nekuti zimbabwe ine zvese ndiotera ndichizivao kuti zimbabwe ine maresources akawanda azimbabwe yakapfuma asi vachiregera ti vanhu vachibuda inini chikoro nosezvesekondari yakandidzidzira kuti mahuman resources ndo the best resources tisatamboenda kunana diamond kwete wana ngoda wana platinum wana sososo saka vanhu vari kuregedza hurumende iri peri kuregedza vanhu vane ruzivo mune masecta dzakasiyana siyana vachienda kundosimudzira maeconomiodzise nyika vozotanga kuchema nemasanctions intezvikani chatofunga kuti targeted function chinhu chakaita sedrone chinatodrivewa chiri kuenda pana mhingi chinochine chemhingi chinozonesa mbuya wangu wakundohwauko sei
asi kamukoma zvinonzi nyika vanhu saka vanhu vacho ndimi mukava musingabatsire mukuvaka nyika mati vatungamiri vanga vakavega here
aiwa watomboti kutombobatsirwa vaendavao patrick mukaunza mari ikoko kwanonge vachingotora vachidhaivheta vachindoita zvinhu zvavo zvavanoti gore negore vachiti hei zanupiye taita zvisungo hei zanupiye taita zvisungo hei zanupiye taita zvisungo hei zanupiye taita zvisungo mari dzisina ikokoko musuo nomusuno kaitaurwa zvinjanzi ndikabatauraya nyika akauraya nyika sei nendava aichazvisarudza handi ndiwo vaimusarudza vacho vaakusara vachitaura kuti akauraya nyika handiwoye vanisarudza vachinyikigiri mugabepo president takataurai nyika achiuya pasi handiaisa zvisarudza
aiwa regai tigozotsvaka vatinopa mukana vebato rezanup f nevari muhurumende vatipiwo mhinduro totenda zvikuru mukoma elfas
kunyanyanyanya vana philip gaure chaichaizvo anda kunongedzwa nachibhunwe murume iyeye ngaarege kufungwa takaputa hatina kuputa kusvika ipaka
aiwa tinoimba vagaule vakateerera asi chakanakira ndechekuti studio 7 inenge ichipa mukana dai tataziva kuti nhasi tichabata mukoma edvas dai tatobva tauyaona vagaule muchirongwa vachipindura thank you so much mukoma edvas regai titore mumwe muteereri ari parunhare allo
makadiko
takasimba ndiya navo
ndimufundisi moyo
mufundisi moyo makadzokera kusouth africa here kana kuti muchiri kuzimbabwe
tiri kutambura tiri kuzimbabwe ndichema nehama
aiwa zimbabwe ndizvozvo ndo zvazvinoda hanzi inonzi mukumuonera pamwe chuma chemuzukuru
yaiye chokwadi
taurai tinzwe nyaya yamuinayo tichitarisa 2020 na2019 musamukanganwawo
ya regai ndikwasi dzangu vateereri vose mumbiri yacho jesu kristu 2020 watapinda muzuva ranhasi na2019 apa chokwadi kungoshanduka zvavo kwenhamba kungoshanduka kwenhamba senyika yakasikwa namwari kuti makore anenge achifamba asi matambudziko achiri mazhinji mukati meruzhinji rwezimbabwe nhamo iri mukati menyika ino yatigerei nhamo inotyisa inotambudza inorwadza chose tisingazivi kuti nhamo yakadai chapira rini nokuti tarisiro yekuti 2020 angagona kuita zvakanaka handiuoni nenhaya yekuti kachizvitarisa kana muchiona nedenga remvura isinganayi nyika yedu inei yatigere inoratidza kuti yakatukwa zvikuru nyaya yekuti kana mvura chai hakuna matambudziko anevanhu mazhinji saka 2020 uyu ndiwezita zvavo kungototi wedzere makore kukura nekurarama chena mberi asi chinoshanduka handichioni asi chingoripo nechipoti tinongotenda upenyu hwatakapiwa namwari tirarame nekuti kana chitarisa chimiro chinokati benyika inei chimiro chinotyisa nekuti hapasina tarisi yekuti 2020 ungava neshanduko mukati menyika yezimbabwe notichachoona kumabasa kwacho nhasi uno kazete kadikidiki kari kutengwa nedhola dhola iyari yaimbova akasimba airtime iri kutengwa nedhola dhola iroyi 100 kusouth africa saka 100 chiezaitwa ne1 kuratidza kuti zvesiwa bond note iyeye kwaa zvesiwa nyika inei yaparara yava kuda kuti utungamiri ugone kudzoka uzigare pasi uzive kuti ungabata sei nekuti zvesiwa tingagona kuti 2020 ingava ingabereka chakanaka muzimbabwe munomo handioni asi zimbabwe ichiri nenhamo hombe chaiyo yekuti kuti
aiwa tinotenda zvikuru mufundisi moyo thank you so much toshuvira kuti munge muina 2020 akanaka
aiwa tinotenda tingotiwo mhuri yose yezimbabwe ngatirambe ichinamata mwari mwari ndiwo chete watangosara naye watakamira naye tinotikavimba nemunhu hatibudiriri asingativimbei namwari chinamata ndo chide watasarwa naye kuti atinise mvura vanhu varime mhuka neshiri nepfuyo
zvirarame tinotenda thank you Chris that's mufundisi moyo one of our regular callers and he's calling from Zimbabwe last week he called from Chiredzi he was in Chiredzi in Zimbabwe he says that there is nothing that has changed between 2019 and 2020 except the figures yes, so he's saying Zimbabweans should continue praying for the rains because he's saying the drought is very, very persistent. And I think that's what Mukoma Elfas also said. He was urging the utilization of underground water. That's Mukoma Elfas Chigocha. He said because of the drought, the government should also utilize the pumping of groundwater.
Mm-hmm.
Yes, I think you have callers or listeners, viewers.
No, our Facebook page is still down.
Oh, okay.
Then the available page is down. So, Mama Madlamini, ngokuzwa kwakho kwenzakala ekhaya ubona ungani umnyaka lo uzabe unjani ikakhulu sikhangela izendlala lapha ngiyazi ukuthi ukhangela indawo ezinjengabo lupane le mathi note nje in general ungasitshela ukuthi ubona njani umnyaka lo esiqalisi lamhlanje
I think maybe inkomo ukuthi zabe zingela kudla but as well again kuyafana ukuthi abantu bebona ukuthi bona bawuthatha bakhangela njani ngoba izulu kalikho ngizobakhala ngezulu but kuyafana ukuthi thina sibe le plan B nxa izulu lingani maybe sigebhe imigodi siqayise ukuthi sinathise izinkomo zethu
manje yagejwa ngani imigodi njengoba abantu bekhala ngemali kangaka
kumbe abantu bona babe bephandle bengazama ukuthi bechaya izimali lani likhongaphe ama-american lichaya izimali sincedisa abantu bekhaya ningachaya ungasacrifya lichaya kuyi-$10 kuyafika kunceda ngoba ibelieve there's more kula abantu abaningi abase-america khona ngapho okuthi $10 aso mali eningi lami nginje ngachaya i-£20 ngoba isigaba lesigaba silabantu abakwenye indawo ukuthi abantu bengabuya sisebenze ndawonye zabona abasegoli abanye labo bengakhipha kumbe i-R20 you can do something ngoba I think we need to have a vision of what we're gonna do ngoba singaze sicomplain izulu nxa lingabuyi but we have to have a plan B
kodwa sikhuluma nje kathesi liyaphathisa yini abantu abalambayo njengenhlanganiso ye Zimbabwean Bradford community.
Yes, siyancedisa mina ngilenye inhlanganiso esinabi ex-Zimbabwe primary school siyachaya izimali abaningi bakhona basegoli bayachaya thesi wona lo mnyaka sithayile imali saqedisi ukwakhi yamaklasi kade engaplastwanga saplasta phansi sachaya imali sathenga inivetha ukuthi abantwana bebe lama-computers so siyachaya siyakhuthaza ukuthi umuntu engaze echaye lokwenza ukuthi chaye 10 10 rand is okay. Once with the chai, 100 rand. So abantu nabe hlangana. So kulenye group ekhona futhi engiyo eZimbabwe primary school abayenza kunjalo.
Mhm. Hayi siyabonga ungabamba nje kancane ucingo sithatha umlaleli. Hello. Hello.
Hello.
Yes, siyakwamukela kuhlelo.
Sasibonani.
Yes, siyaphila. Ngikhuluma lobani?
Ukhuluma lokhanya useBotswana.
Oh, useBotswana. Kunjani eBotswana umnyaka omutsha?
Umnyaka omutsha siwubonile. Hayi, eBotswana ku right.
Lingene njani?
Umnyaka omutsha siwungene kuze sibili. Noma nje umuntu engaya ngekhaya ngenxa yomsebenzi, kodwa hayi, siwungene kuze.
Belimelindile kwaze kwatshaya u-12 la dubula ama-firecracker.
Ave sendele, ave ngikhathele ngoba ngihamba nge-truck.
Okay. Kulungile. Ungasiphathisa kuhlelo lapha kumbe bakhona yini ofuna ukubabingelela?
Ngizabingelele kuphi emaphethelweni.
Ngithi
mina, ngikhangele umumo wezimali owasekhaya. Umnyaka lo odlileyo ngazokhangela la ngepolitics bese ekhaya ngomnyaka lo odlileyo ngase ngikhangela le mpilo yabantu nje i-social life indlela abantu abaphila ngayo ngizaqala mbuyele futhi ngithi emalini mina owami umbono ngezemali ngibona ukuthi uhulumende akacathi kakhulu ebantwini ukuthi imali okufuze isetshenziswe elizweni ngoba ungahamba ekhaya uyathola ukuthi noma ulamafula noma ulama-US dollar ulalawo mabhondi sili uyathenga lokho kukuyona liyani i-system noma nje kungekho official besokusithi ukuthi yena layo uhulumende athi yena nxa ubhadala kuye e-border uza ethi ufuna ubhadale nge-foreign currency eyalapho ovela khona kodwa ungathi uyananzelela uthole ukuthi bayala bona ukuthi kusetshenziswe i-US dollar kumbe ipula kumbe irand i-foreign currency in general uma usuzibuza ukuthi imali liyana bangayicollecta kuwe i-foreign currency bayi-incorporate njani ku-central bank yethu njengoba bengala umthetho ovuma ukuthi bareceive imali ebantwini i-foreign currency Yese ngisithi mina ukufisa kwami kusiya phambili kulo mnyaka ngifisa ukuthi uhulumende ngakuyenzakala acace kuthe kuthi ukuthi ufuna sisebenzise yiphi imali ukwenza ukuthi noma lathi sidonsa lapho esidonsa khona sidonse sikhangelele ukuthi kumele ukuthi ngathola okuyi-1000 kwami laphana ngifike ngusinse official rate ibe yi-official rate okokuthi ngifika ngisinse incedise ilizwe ngoba kunenge ukufuna imali ekhaya sokusenza ukuthi izinto zonke zimbi. Lethe nsiza ke indlela abantu abaphila ngayo ekhaya hayi ekhaya kuzima masisi kuzima ekhaya nodade wethu mina igrupu yethu yemuli wathumela wathi waponga ukuthi egrupini wathi hayi ekhaya kuzima uhlala ekhaya yena ule business yakhe so abantu bayahlupheka ungakhangela ukugula abantu bayagula ezibhedlela akulamithi akulabodokotela yazi yonke into akula kudla yonke into inzima nje vele ukuba sekhaya kunzima bese ngisithi ama-i-politics akithi ngikhayelela ukuthi omnankagwa nxa besenza izinto bayathula zi ungasakwasile ivele lopresident umbani lapresident kuze kuphela ke lokho besithi ama-austerity measures uyabona ukuthi thina singabantu abangafundanga ikakhulu ngathi kithi emathebeleleni nxa usithi ama-austerity measures ungachazisi kahle kahle ngesindebele ukuthi utshoni akuzima ukuthi lami ngiqalise mplani ngikhangelele ukuthi wena la uyilida yami ukhangelele ukuthi ngiye ngapi
okay
ngisithi ke sengiqeda bese ngisithi mina iminyaka le esiya kuwo mina ngokufisa kwami sibile bengifisa ukuthi ilizwe lakithi ngaliyathuthuka ngoba even thina sesisale emazweni sazisadina abanikazi bendawo so sithi ngakuyalunga sisebenze sibuyele khonokho kulutshwane sikutholileyo sibuyele ekhaya and bavuma ukuthi nxa ubuyele ekhaya ulokuzintwana kwakho ungakubhadaleli inkalakathi yemali ngoba okunye okusibambileyo uyabe ulokuyimthina kwakho lapha lani kube zima ukuthi uzayithola ngaphi i-foreign currency yokuthi imthini uyibhenge nge-20,000 pula uthole i-100 ubhadale i-100% ubhadale isiyi-200,000 pula ukuhambisa izinto zakho ekhaya uyeqala ukuyibhizinisi kwakho kuncane Ekuqineni ke bese ngibingelela lina magesi esikho labantu beZimbabwe bonke kakhulu abantu bakamthwakazi. Le muli yami unkosikazi wami labantu abami abasekhaya lo baba lo mama labafowethu. Ngiyabonga.
Hayi lathi sibongile ube lo mnyaka omutsha omuhle.
Hayi kuyabonga.
Ndifunga tinemteereri parunare. Hallo.
Hallo.
Ndiyani avo? Vahove muri kutaurira pa sisitereki zvaita sei mvura yapwa here mumutsime mune hoyo? Yaramba kunaya. Haiwa simudzai izwi vahove, vanhu vanzwe kuti ava hove vari kuchema kuti mvura haina kunaya.
Okay, haiwa ndinga nda kunzwika manje.
Ya, makunzwika nawo ye. Muri kupi vahove?
Ringo kuZimbabwe hangu Masvingo.
Masvingo, Zimbabwe. Tinotenda mapinda mugoredzva. Tiudze kuti nhasi mari pinda sei goredzva iri?
Hapana chokufarira chamwari. 2020 inongova paper 2 ye2019 hapana chambodzidza.
Saka panonzi gore rinorira paya pakuti gidyi richitena nahamuna kana kutombopembera kuti yewe.
Handinaini. Ndakatobatwa nehope nekuti papasina chokufarira.
Zvakaoma. Titaurireiwo shuviro yenyu muna 2020.
Tarisondekudai mwari anoisa mvura kuti azidaiia zvakanaka nakuti pasisa mvura hapana kwatiri.
Saka zvinhu zvakamira sei zvirimwa kumasvingo?
Hwangu pakaipa zvotooma zvimwe mbudza inongova mumbiri.
Zvangooma zvakadaro?
Zvotooma zvakadaro nekuti tinorarama nezvere.
Pane vari kuita kurudziro yekuti dai paitwa urongwa hwekuita madiridziro vanhu vachiitirwa mabhohol nezvimwe zvakadaro, imunotiiwo nazvo izvo pane kumirira mvura yemudenga chete?
Zvotaita tapuwa zviri pasola nemazibhorani zvemazuva ano tataitorarama nekuti kuramba takatora mudenga hapana chinobuda.
Hapana chinobuda. Thank you so much mukoma. Maita basa mukoma hove, muve negore dzvarakanaka. Thank you so much. That's our caller, Mr. Wove, calling from Masvingo. He's saying there's nothing to celebrate in 2020. And he says Zimbabweans should pray for rains in 2020. I think it's Nengwa Mtereri. Hello?
Chonga, oh. We have our second guest, Mr. Solomon Socks Chukowero. Welcome to the show.
Welcome and welcome to your listeners.
Thank you so much. We hope you had a very wonderful crossover into the new year.
Yes, we had. We were indoors. You know, in South Africa, South Africa is a very violent environment. You don't go around. Otherwise, you cut short your happiness. So we were indoors.
Okay, Jonga.
Ndofunga mungangotanga mukoma, maybe you can start by telling us what you are looking forward to in 2020.
What we are looking forward in 2020, as I alluded in that coming, that as the Global Zimbabwe Forum, we are a human rights organization, or an organization which advocates for human rights. So we hope to see more human rights being respected back home in Zimbabwe, and not only in Zimbabwe, but in SADC, and not only in SADC, but also the whole of Africa. And as we all know that Zimbabwe is just trying to find its food, both the social, economic, and the political, that the leaders of Zimbabwe are going to find each other. But as they do that, they mustn't exclude any faction. When I mean faction, I'm not talking about a political faction, but a societal faction, be it the churches, be it the labor, be it the students, be it the business, be it the civil society, security sector, and the political parties. We must all come together and solve the problems, bearing in mind that human rights is a fundamental issue to be observed in Zimbabwe.
Thank you so much. And Solomon Sox Chukovero, when we search Garwe Sanganore, Zimbabwe Global Forum, Vari M South Africa, Rambay Murparnare, Mukoma, Disad Ndakupa, Mike Chris Ngutar Sauti, Vateri Warukuti, and the Namkoma Fraser, Chicks Nathan, and the Tinoti Kunevamwe, Vanoa Nao, Vite Fungwa Zafana Nemi, Mai Lamini. Thank you so much. Warukutenda Basaritwa na Mai Judith Isabel Lamini. Variku Zimbabwean Bradford Community ku UK. Kwati Marosha Panastasi Anzi Estate, Happy New Year, God made it for us. Kwaita Peter Manyaga, watching you from Eastern Cape in Queenstown, South Africa. Jumwechetena Mkoma Farai Msemwa, Waruto na Waruko Johannesburg. Mkoma Simbarashe Kamrai, Vatipa number Anzi Fonai. Wakawanda Waruko Fonai, Regaiti, Gunawati Nwabata, Eric Chris.
Yeah, chonga. Yes, penduge njalo kukosaza na Dlamini. Ye Madlamini uyabizwa lapha bayakhuluma abanye abalaleli bethu bayakubonga. Hello? Nkosazana Judith Isabel Dlamini.
Yebo, linjani?
Ye, sithi uyabizwa abalaleli abanye lapha bayakubonga umsebenzi eliwenzayo.
Ye, ngibazwile ngendlalele ye.
Okay. Ye, manje ke umnyaka lo njengoba uqala zikhona yini inhlelo elizigoqayo elibona ungani zizaphathisa kakhulu umnyaka usiyaphela njengoba uqala nje lamhlanje ukuthi usiyaphela le zikhona yini inhlelo elilazo?
Ye, especially nale inhlelo ukuthi sibone ukuthi siza ukuthi sibone ukuthi singanceda ngemithi elizweni lonke jikele sibona ukuthi singanceda njani ngemithi abantu ngoba abantu bayafa eZimbabwe yinto kade sithi siqakathekise kakhulu.
Okay. Manje lizaqoqa njani, ikutshaya yini imali njengenhlanganiso kumbe kukhona elikukhangelele ukwenza?
Kulabanye abekhaya esake sabanxusa babuya lapha bazokhuluma ngathi ngokuthi isibhedlela sihamba njani. So siza buya sibanxuse futhi ukuthi sesakhuluma lamanye amahlanganiso sibona ukuthi singatshaya yini imali nxa kusenzakala ukuthi engxenye sibona ukuthi singadinga le mtshini.
Hayi, kuyezwakala jonga.
Atenda kuna vachikoero. Vachikoero. Yes. Sangano renyu re Zimbabwe Global Forum. Sangano ra shanda richimirira zvaro zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika tichiona pamunombosangana nemaya masangano pai muchimirira vana veZimbabwe vari muSouth Africa. Muri kutaura nyaya yekodzero dzevanhu kuti dzinge dzichiremekedzwa muna 2020. Vana veZimbabwe nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa vagara vachichemedzwa nenyaya yekurwiswa nezvizvarwa zveSouth Africa. Zvii zvamuri kuitawo imi semasangano kuti zvinge zvisingaitike zvakadaro muna 2020?
Zvatiri kuita ndezvekuti tiri kuita inonzi pachirungu advocacy. Nekuti nyaya yekurwisana kana kuti kurwiswa kwezvizvarwa zvekunze kweSouth Africa haina kutanga iko zvino, yakatanga muna 2008. Yatanga muna 2008, saka tiri kuenda tichinotarisa kuti chii chaizvo chiri kukonzeresa kuti kuve nekurwisana. Chii chaizvo chinoita kuti maSouth Africans vange vachiti vekunze hatidi? Toona kuti dzimwe nyaya inyaya dzakatarisana nemagariro emunowo muSouth Africa, kureva kuti utungamiriri hweSouth Africa nevana vemuSouth Africa pachezvavo vanoona sekunge isusu kana kuti vekunze vari kuuya vachivatorera mabasa zvikuru. Nyaya hombe inonedza inyaya yeikonomi. Ikonomi iri kuita diki, vanhu vari kuwanda. Hati kunyange isingazosviki hayo pa unemployment rate seyekuZimbabwe, but kana vanhu vagara vachiri kuwana iyoyo yavanayo, iyoyo vanoona fanika kuti vekunze ndo vari kutora zvikuru sei. Kana mukaona panoitika mhirishonga vanhu vanove affected ma Ethiopians, ma Somalians, ma Zimbabweans, ma Mozambicans, ma Malawians. Vanhu ivavo mukatarisa Zimbabwe, Mozambique ne Malawi vashandi kazhinji kati vanhu vanoshanda vanoemployiwa nemachinese nevemuno vanenge vachiva exploita vachivatambirisa mari iri pasi kudarika inenge ichidiwa nemasouth africans. Mukazotarisawo maethiopians nemasomalians vanhu vanoona mashops vachiona mashops avo kazhinji vanoemploya zvavo vemuno neve kune dzimwe nyika but kazhinji vanozvishandira asi munoziva kuti panenge pangotanga mhirizhonga panosvika element yecriminality vanobva vatanga kungobatanidzirwa vachirohwa vachitorerwa zvinhu zvavo. Saka tiri kutanga kuita iya inonzi advocacy yekuti isusu as Africans ngatigarisanei as Africans tiite mushandira pamwe tiite maonera pamwe.
Ndokubatai muromo vachikoe hameno pari kuita feedback iyo yandisiwo kuti chii rambai nyimuri parunhare tine muteereri. Halo, takasimba, ndiani avo? Taurisai, hatisi kutombokunzwai.
Ndinoitwa Oswell Jawi.
Oswell Jawi. Muri kufona muri kupi mukoma Oswell?
Ndirikufona ndiri Cape Town, South Africa.
Cape Town, South Africa. Hey, mari tamba sei gore dzvairi mari pinda kubva na 12 usiku.
Tari tamba zvakanaka totenda Mwari atipinza mugore rino pamushanduko tototarisirawo gore rino. Tawanawo shanduko.
Inini nguva yandaikura taiti kana dzakungosvika 12 o'clock pakati peusiku tobata mabhini nguva iyo takati tine mabhini esimbi dzichingoti some seconds past 12 tairova mabhini kusvika tazonetawo nhasi zvivi zvamaitawo imi kupemberera kuchinja kwegorewo. Muri kure, muri kutaurira kure.
Dati tapemberera hedu, taripemberera gore zvanzi, tachinopemberera mwoyo usingafari, usingafari kuti ko vari kumusha vari kupemberawo here vachifara. Dzimwe dzenguva vanga vasingafari nokuti vatarisa vakatakasatarisana nematambudziko etinotarisana nawo munyika yedu. Chikafu, chikafu kunaya kwemvura, saka tokotidei mari atikwanisawo kutipawo mvura. Takwanisa kuti tikatorima hedu chero mbeu yacho ichidhura taingorima nemudura gore rino. Tikwanise kurarama.
But mvura yaramba kunaya.
But mvura yacho yoramba kunaya, saka tokotidei mari akwanisa kuyambisawo gore rino pamwe zvingaita zviri nani. Kuti tisangopedzera mari kuvatumira chikafu, kuvatumira zvimari. Gore ramangwana retozoendavo isu, tinoenda takabateivo, totoenda totsvaka kunosvekwa nevariko kuti makanga muchiiteko dhoniyo, makanga muchiitei dhoniyo, isu makangofananawo nesu tagara tiri kuno kuZimbabwe, imi makauya nei, isu taipedzera mari kutumira nekuda kugoma kwakaitawo munyika medu nemamiriro akaita zvematongerwo enyika.
Thank you so much. Maita basa mkoma wazuo. Gaya tutore mwa mteereri. Halo?
Halo?
Ndiya nabo?
Ndi wangu Shaiso.
Shaiso. Muri kufona muri kupi mkoma Shaiso?
Muri ku Harare.
Harare. Titaurirewo kuti nhasi mari ibata sei gore dzvairi. Kana richiri zvakudai hanzi izai rinobatwa sezai. Tiudze kuti mari putirira mudonje here, mari bata sei, kubatira pakati sebasketi here, chii chaitika?
Tangori batawo nemaoko mairi segore nyowani
segoredza.
Asi zvinhu zvakaoma pazirako.
Vamwe vanoti panoberekwa mwana ari mucheche hanzi anobuda akapfumbata zvipo zvake. Chii chamunofunga kuti chakapfumbatwawo na 2020?
Hamene, nekuti mamiriro ekunze chaivo anoratidza kuti kwakaipa.
Kwakaipa.
mamiri kuzika ndo asikati ativhundutsa ngore nyowani.
Saka munofunga kuti hapana shanduko yakanyanya kubva kuna 2019 kusvika muna 2020?
Zvingagona kutoita wese. Mamiri azvakaita nekuti ndobva zvangu masvingo asi hakuna kana kumbodonha kana donho remvura. Mombe dzedu dzautopera kutofa izvezvi kutaura kudai. Zvekuti kana kuti zvo tichadzipei mombe. Dambudziko humbira tinaro iroro.
Aiwa, kungoramba tichinamatawo kuti dai Mwari vatibatsira nekuti mvura inai. Asika pane vanopfungwawo dzekuti dai paitwa mabhohoro vanhu vachiita maprojects ekudiridzira, imi munotiwo?
Izvozvo zvakanaka chose, asi dambudziko rine hurumende yedu nderekuti inozongofunga zvekudei taita mabhohoro kana dambudziko ratouya, hatigoni kumbogadzirira tichiri mune zvakanaka. Vanozongomirira kuti kana taita dambudziko ndopoo zvekungoita zvinodhirira bhoho, kuzoona bhoho rozovapo tozotanga kurima, redi drought yatovapo.
Nzara inenge yatopinda.
Nzara inenge yatopinda, ngatimbogadzirira tichine zvakanaka. Gore rekunenge kwanaya iroro tofunga kuti aiwa kana kusina kuzonaya tichazodai, plan B. Mazi kana tikagara tichingomirira kungoti sezvakangoita kucyclone zvezvo, nekuti takazomhanya asi vanhu vanga vatofa kare. Ndozvimwe chete neizvi.
Aiwa, hanzi chiri musaka saka chinozvinzwira, tinoimbawo kuti vane chekuita neraramo dzevanhu muhurumende umu vanga vakateererawo chirongwa chino, kana vachazosanganawo nevamwe vateerera chirongwa ichi vachavarumawo nze yekuti aiwa kotadii kumboedza izvi tichigara takagadzirira pano nepapo sezvataurwa namukoma Shaiso. Tinotenda zvikuru, muwane usiku hwakanaka. Thank you so much. That's our caller. Mukoma Shaiso was calling from Harare. He says he expects little change, and if any, maybe for the West between 2019 and 2020. And Mukoma Oswald Jawi, who called earlier from South Africa, Cape Town, he said he celebrated the new year, but his thoughts were with his family back home because of the economic and socio-economic hardships the country is facing at the moment, Chris.
Yes, sir, Chonga. Let's go back to Madlamini.
Hello?
Yeah, Madlamini, uyezwaba khuluma abanye lapha ngabakubonayo abakufiselayo. Wena ngokuyini okufiselayo, ikakhulu nxa sikhangele zombusazwe, kukhona yini okukhangelele ukuthi umnyaka lo ukulethwa kwinguquko?
Ngiyafisa ukuthi into engxenye zingatshintsha, but I think whatever happens kuyafana ukuthi sonke sibone ukuthi siyasebenza nzima, into engayitsho.
Kodwa nxa ukhangele wena, siyabona uhulumende uthi imizamo ikhona yokuvuselela umnotho welizwe, ubona ngani ikhona yini okweqiniso kumbe ababusayo sebehlulekile?
Ikhona kutsho ukuthi lanxa behlulekile thina lathi kuyafana ukuthi sengxenye labo, ngoba nxa ukuthi bawuse-same situation, nxa izulu lingekho bengela vision kungela mali baza kwenzani?
Hayi, kuyezwakala. Hayi, ungayala usecingweni lapha, Jonga. I asked Ms. Lamine a quick question. Can I just ask Mr. Chikore the same question?
Yes.
Mr. Chikore. Mr. Chikowero. Chikowero.
Yeah, Chikowero.
Sorry about that. Mr. Chikowero, uyakhuluma phela isiNdebele kanjani, siyasixoxa. Ungasitshela wena ukuthi ubona njani umnyaka lo, ukuthi ababusayo yibo yini esimele sithi umnyaka lo nxa uphela useyafika sibili uDisemba 2020 sesiyangena ku-2021. Ubona ungani babe sebehlulekile yini ukuthi singabapha elinye ithuba simelele ukhetho ngo-2023, kumbe kukhona okuyabe kumele kwenzakale?
Uyabona, indaba yokubusa kunalabo abasebusweni ababusa ihulumende yeZimbabwe then kunabantu abantu ababusayo abakwanisi ukuthi babuse kodwa kungela abantu bafanele ukuthi bayimvove abantu ukubusa kwawo ukuthi ma izinto sezibanzilo bahambe kubantu babuze abantu ukuthi kanti abantu lapha singayenzani lapha singayenzani bangakhethi ukuthi hayi thina sifuni kusebenza nalo asifuni kusebenza nalo sifuni kusebenza nalaba asifuni kusebenza nalaba babe ne-inclusive yabantu bonke bangaba ama-civic society labor business students professionals nama-securocrats ma ngithi ama-securocrats ngikhuluma nejoko bangayithi phandle ukuthi ngoba ngamasotsha bafanele bahlale emabharakeni thina sesikhulume ipolitiki hhayi bafanele ukuthi umuntu wonke ibe yi-national question bangehluka kwenza lokho abantu bazobona ukuthi hhayi sebeyehlukile ukubusa abantu bangabona lokho uzabona sekuba ne-disappointance abantu sebaqalisa kuba nama-protest sebaqalisa kubatshela ukuthi hhayi sikhani lapha but bona bangala kukalela abantu hhayi kungcono banikize abantu i-chance ukuthi kanti lina lifunani abantu babatshele ukuthi thina sifuna ukuthi izinto zihambe khanje khanje khanje
hhayi siyabonga ungabamba nje kancane ecingo jonga
tinemtereri allo
makajiakurwangu
takasimba ndiyanabo
Jairos Chikomba, ndiri kuno ku South Africa ma Alexander.
Nkoma Jairos Chikomba. Hanzi chimwe chikomba tasa ikombi yandaiona stereki mumararo muyaitendera yanga iri yenyu.
Hey, star what? Star what? Why you?
Phone yenyu. Mukoma Jairo famba imbichana kubva pamuri ka kuti munzwikwe nekuti phone yenyu iri ku break. Hello. I think taita dambudziko refoni yawo yanga ichinetsa kuti inzwikwe. We may have lost Mukoma Jairo. Hello. I think we have lost the caller. We'll try to reconnect with him. That's Mukoma Jairo from South Africa. And tombotarisa hedu kune vanyora pano apa Studio 7 Shona Facebook page hanzi na mukoma Livers hanzi Livers Manuel hanzi hapana chinobuda 2020 kwoita Garikai Chikore watching you from umene havana hanzi kuzova hanzi Verening hanzi muriseiwo vatepfenyure venepfenyuro jonga nevamwe vese ikoko aiwa tiri vapenyu vataura zvakare mukoma Donald Mamboma vaisa namba hanzi ndifonerei tichaona kuti vanobatwa here nemujenya mukoma Donald vafonerwapo zvimwe chete namamukoma Maponga Tau tinotenda Maislamini vari kutenda Maislamini mukoma Maponga Tau hanzi Maislamini totenda ropafadzwai then Morgan Zviwayo hanzi pamberi nejongwe ndezvekare zvanhasi aiwa zvakashanduka kwoita Stavile Cummings hanzi corruption must end in 2020 ishuviro idzo zvimwe chete Dwight Mike Chiwenga hanzi solidarity from Midlands ngatigadzire nyika vakomana ndo zviri pavanhu vatina vatumira mashoko kuno Chris
Yeah, jonga we'll go back to umama Madlamini Madlamini Did you as an organization or as individuals in the United Kingdom in the Bradford community have what most Zimbabweans used to have or some of them still have you know where they pull together some money during the year and then end of the year they share did you do that?
Not in our group, but some of the groups do. There's some people that they do.
Okay.
Yeah, there's some people that they do.
So how can you explain to us what they did and how they did it? And how it helps?
It helps some people if they know that they put so much money at Christmas time, then they'll be able to buy the Christmas groceries for their families. Mm-hmm. So which means it's a way of budgeting for them, that it doesn't pressurize them when Christmas comes, because there's a money that you set apart for such a thing. Even for us, we have talked this thing that we will put money aside. Mm-hmm. We'll put some monthly money, because we've got account. Mm. So that when we need something, we just go in and take the money from there. So we're working on to that we put money aside as a community, that you've got money. When something happens, we don't always ask people to stay when there is a money that is needed. Maybe we know that someone doesn't have a food, so we can. And then as the future comes in, other programs that we're going to come together as a group to plan what we can do with helping. So we can say to those that are able to contribute so much money once a month, because apparently most of the people do have money. They have money to go and drink beer, that money that someone go and drink beer. If they set apart, I know all my fellow Zimbabweans, they love their beer, but if someone just set the money, that's one, or to send a child to school than drinking all the time. We need to be people that will leave and leave a legacy when you die, that you leave something behind, that this is what I live for, than just not living like an animal and die without nothing. Mm. So, and then for us, the people that are abroad, is a privilege that we are here. So we need to, I know the government has failed, but we need to stop blaming the government and do something and stop. This is a generation that people blame, my parents didn't do this for me, that's how I am. Mm. But what are you doing, like, if you are 50 and still blaming your parents for the things that they didn't do over when you are a child, over the 50 years, haven't you done anything to change yourself and improve yourself?
Uh-huh. So, but then how can you help yourself when there's nothing to help yourself with?
Like now I'm talking to people like you are.
Mm-hmm.
You are working in America. You do have money, don't you? You can just set apart to help people in Zimbabwe. So you can help. You can put two US dollars a week and then set that aside and say, this is the money that I'm going to give for a cause.
Mm-hmm.
And then I was saying to those people that there's some people that they drink. You know, it's a thing that you can't blame. My father used to drink, so I have to drink.
Mm-hmm.
You don't have to. You can go for counseling and stop wasting money on things that they don't matter. Sorry, I know most of these people don't like me because they like their fear. They like their nobody.
No,
but this is a reality. We need to help the next generation. We do.
That's true.
I don't have children myself, but I love helping children. I'm a person that's supposed to be selfish, and I want to go to the hotels. I want to go and do manicure. I want to go there and then spend money. But you know what? I want to live a life of legacy that I can help other people. When I was a kid, no one helped me. I used to go to school without shoes, but I had relatives that were working. I wish someone bought me some shoes.
Uh-huh.
Thank you so much,
Ms. Dlamini. It was a pleasure having you. We are actually out of time. I hope you have yourself a wonderful new year.
Thank you for calling.
Thank you so much.
What part can I play for me to assist? But as we do that, even over Musgar, the Gutonga, Rava recognize the Kunevan, Marguda Batsira, Putin de Maire Ruke, Olivam Tukuzaga Imbagati, Tora Putin de Maire Ruke, the Maire Ruke, the Putin Dinichete, in the minor Ruka de Guti, Ulengo Jibunda, Ovamo Guti, Apatueta say, Apatueta say, Apatueta say, Putra Vinica Fambrembe.
Mashoko ekuvaka Chris nasati ine nyanzvi mukuvaka mashoko.
Yeah.
2020 tamutanga zvakanaka.
Sure.
Thank you so much vachikovero tinotenda zvikuru. Thank you.
Thank you so much. Yes, that was Mr. Solomon Sots Chikowero of the Zimbabwe Global Forum in South Africa. You also heard from Judith Isabel Dlamini of the Zimbabwean Bradford community that's in the United Kingdom. Thank you so much for joining us. I hope you have a wonderful 2020. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri. Hoping you stay well until we meet again in 2020. Tapinda Tose. Thank you so much.